mure musha ndimi zenyu muri kumepo munona zvandisingaone zvindichengeterai vana vangu ndimi zenyu dzimure musha ndimi zenyu muri kumepo munona zvandisingaone chiindichengeterai vana vangu imomo mushama ndino paini muzere nemagora imomo mushama ndino paini muzere nemakondo imomo mushama ndino paini muzere nemagora imomo mushama ndino paini muzere nemakondo Chingetera iwana wangu